Mushandi mukuru pamuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Elaine French, vazivisa izvi nhasi vachiti rubatsiro urwu runouya apo nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe dzakatarisana nedambudziko rekushaya chikafu, kudhura kwacho pamwe nekudhura kwemafuta ekubikisa zvowedzerwa nehondo pakati peRussia neUkraine. Vati America yakazvipira kubatsira Zimbabwe kupedza dambudziko iri, ndosaka vapa rubatsiro rwemari iyi kuti ishandiswe kutenga chikafu pasi pechirongwa chinonzi Lean Season Assistance Funding.
Achieving food security during Zimbabwe's lean season is always challenging. Geopolitical events on the other side of the world have made it even more so this year. But the United States is ready to assist. Today, I'm happy to announce $36.7 million for 2022-2023 lean season assistance funding provided by the U.S. government for the people of Zimbabwe.
Kupa vanhu chikafu muZimbabwe nguva yenzara kunonetsa, uye zviri kuitika kune dzimwe nyika, izvi zvinoita kuti zvinhu zvinyanye kuoma. Asi United States ichabatsira. Nhasi ndinofara kuzivisa rubatsiro rwe 36,7 million United States dollars. Iri mari yekutenga chikafu mumwaka wa2022 kusvika 2023. Mari inobva kuhurumende yeAmerica.
Amai French vati vanofara nemashandiro avanoita neWFP, vachiti vave neukama hwakasimba kubatsira vanhu vemuZimbabwe nechikafu pamwe nekutsigira mabasa ekurima munyika. Vati mari yavapa nhasi ichabatsira vanhu zviuru mazana manomwe 700,000 pamamiriyoni matatu nezviuru mazana masere 3.8 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika. Vamwe vacho mamiriyoni matatu nezana rezviuru kana kuti 3.1 million vachabatsirwa nehurumende. Vanhu vachapiwa chikafu pasi pechirongwa cheUSAID neWFP vari mumatunhu anoti Buyera, Wedza, Mudzi, Bikita, Chivi, Ngai, Mangwe neMount Darwin. Pasi pechirongwa ichi, munhu mumwe chete anopiwa chibage, mapfunde, nyemba, pamwe nemafuta ekubikisa. Amai French vati kunze kwerubatsiro rwavapa nhasi, hurumende yavo iri kutsigirawo WFP nemamwe masangano nemamiriyoni nezana nemakumi mapfumbamwe nematatu emadhora ekuAmerica, $193 million, kuti itsigire mabasa ekurima munyika yose.
Aside from emergency food assistance programming through WFP, the U.S. government is also providing $193 million in funding to WFP and other partners to build resilience in communities throughout Zimbabwe. These initiatives will reach approximately 1 million Zimbabweans. They promote the adoption of climate-smart agricultural practices, boost access to agricultural input and output markets.
Kunze kwerubatsiro rwatapa nhasi, tiri kupa 198 million kuWFP nemamwe masangano kuti tibatsire vanhu kurima chikafu chinokwana. Chirongwa ichi chinobatsira vanhu miriyoni kurima zvinoenderana nekusanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekubatsira kutengesa zvirimwa.
Vanoona nezvezvirongwa muWFP muZimbabwe vaRoberto Bolini vati vanofara nerutsigiro rwanhasi uye vacharamba vachishanda neUSAID kupedza nzara munyika.
We are humbled and honored for the assistance that USAID is extending to the people of Zimbabwe in a year marked by COVID-19, climatic shocks, and food and fuel price hikes. WFP and the United States are committed to support humanitarian and social assistance for those who need it most in Zimbabwe.
Tinofara nerubatsiro rwapiwa neAmerica kuvanhu veZimbabwe apo zvinhu zvakaoma nekuda kweCOVID-19, kusanduka kumamiriro ekunze pamwe nekudhura kwechikafu. Isu seWFP neUnited States takazvipira kubatsira vana veZimbabwe pamatambudziko aya.
Vatiwo kunze kwekubatsira vanhu nechikafu panguva yenzara, WFP neUSAID vanobatsirawo mabasa ekurima akaita sekuvaka madhamu kuti vanhu vaite madiridziro pamwe nekuona kuti varima zvirimwa zvinoenderana nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze kuti vawane chikafu chakakwana. Urongwa hwekubatsira vanhu nechikafu vakamirira kurima nekukohwa kana kuti lean season funding inopiwa kubva muna Gumiguru kusvika muna Kurume mwaka unotevera. Hatina kukwanisa kunzwa pfungwa dzehurumende parubatsiro rwapiwa nhasi sezvo gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi munyori mubazi iri vaSimon Masanga vakaudza Studio 7 Masvondo Pfuura kuti vakaronga neWFP kuti vachabatsira vanhu vese vane nzara, vakatsinirawo kuti WFP ichabatsira vanhu mumatunhu masere. Vakatiwo hurumende ine chibage chakawanda chinokwana kubatsira vese vane nzara munyika.
Government, as we speak, tine capacity to feed everyone. Chibage chedu chatinacho ku GMB chinokwana kuti tikave requirements eshe Department of Social Welfare. Takuriti Social Development bazvano bazindiro Department of Social Welfare. Tine enough grain to cover everyone. But tagara tataura kuti Zimbabwe is open for business. Hatidi kubatsirwa and tagara tichibatsirwa through organization yandataura United Nations WFP.
Kubva pakutanga kwegore kusvika pari zvino, USAID yapa rubatsiro rwechikafu kuZimbabwe runodarika mamiriyoni makumana nemana $44 million, kwozotiwo rubatsiro runodarika mazana matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica mukati memakore mashanu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.